mumwe madzisha nemukurumbira mudunhu iri vadzidzo jenani avanozivikanwa nerekuti mambo katiza gombo vanoti nyaya dzeupombwe ndidzo dziri kunyanya kuuya kudare ravo. Mambo katiza gombo vanoti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvenyaya dzavanotonga inyaya dzevanhu vanenge vaita zveupombwe. Sezvo nyaya dzakadai dziri kuwanda, mambo katiza gombo vanoti vave kubhadharisa mari pamwe nezvipfuwo senzira yekuomesera varume vari kuputsa dzimba dzevamwe.
So ndo pamunonzwa kuti mambo katiza gombo vakaipa, ndopanga mukatenderera meso munonzwa kuti kutaura kuti ukatoka bwemu waburana navo zvokuti kana propatiri ijena ndikunyete ndinouya nezvikonyeti kuti usare uri pagiraundi unzwe kurwadza kunoita kutora muimba yemunhu. Tatumasakendo.
Mambo katiza gombo vanoti nyaya dzekushaya mabasa kwevarume ndidzo dzezvimwe zviri kukonzera kuti madzimai akawanda aite gumbo panze, gumbo mumba, izvo zviri kupa kuti dzimba dziparare.
Havasi kusapota vakadzi vavo, vanotizvione. Saka nguva yaanoshayiwa mari mukadzi aakudawo zvepamusoro zvepaari kuenda kana vanenge vanoti ai ndinokupa mari zvangu ndinokuchengeta ndinoona sokunge life yachinja. Izvo hapana. So I think this is zviri kukonzera kuti dzimba dzipara. Vasi watendera chikafu havasi plazi vanhu vacho havana kutoroo.
Ite Wilson nemakonde vanoti dare ravo rinogara rakatsonga nyaya dzakadai vanoti vari kutofunga kuti vabhadharisewo madzimai ari kuita gumbo panze, gumbo mumba, kuitira kuti vaderedze uwandu hwemhosva dzeupombwe dziri kuitika mudunhu ravo.
Iwo watora mukadzi womunhu bhadhara ora mukadzi wacho anogara ari muvhiriji imwe chete wotora nano murume waanoziva kuti mukadzi wake ndouyu haisi mhosva here? Takati ii titenderewo kuti vakadzi vanenge vakadaro ivavo vadii vabhadhari nokuti zvaanotanga chavo zvabhadhara mwari pavanoona a vamwene vanenge vaitamba nomurume uyu hapana chavakaitiwa wakutora nomumwe murume awe watova mutemo vakadzi vo vakatora murume womwe vabhadhari.
Mambo nemakonde vanoti vanhu vanouya kuzochera zvicherwa mudunhu ravo ndivo vari pamberi kubatwa nemhosva dzeupombwe. Nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu vachishanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti tsika nemagariro evanhu zvinogona kuvhiringwa nekusangana kwevanhu vane tsika dzakasiyana. Vamurambidzi vanoti dzimwe nguva vanhu vanowana vanoshandisa mukana wavo kumadzimai ane varume vanoshaya kana varume vasingakwanise kuriritira mhuri dzavo zvakakwana.
Madzimai anodongogara pane zvinhu zvakanaka munongozviziva. Izvi ndizvo zviri kutoita kuti madzimai angotorwa avo vanokwanisa kuvaprovhaidha nezvese zvavanenge vachida.
Asi mumwe mudzimai amai Lucia Chirimuta vanoita basa rekuyananisa vakadzi nevarume vanenge vasingawirani mudzimba uye vachishanda neNational Family Planning Council vanoti vakadzi havaite zvikomba nekuda mari kana kuchengetwa zvakanaka chete. Amai Chirimuta vanoti dzimwe nguva mukadzi anenge angodawo mumwe murume kana kuti vanenge vachitsvaka kuguswa pabonde zvinenge zvisingaitwe nemurume wavo mumba kunyange vasingazvikurudzire.
Kune vamwewo vokuti ise tongorisi pakutaura mumwe munhu anenge atongoriwo nespiriti iri paye ongofunga kuti haakwanisi kugutsikana nemurume mumwe chete anenge achifunga kuti akandakachiva uyu zvitonomo kuti ndine ndine uyu ndine ndine uyu zvinomupa kuramba achida kubuda because haakwanisi kugara nemurume wani anenge achingoti zvaona anongochiva pambachona mumwe mukadzi anotorosa kuaprocha varume chete kuti akaona murume anenge achiaprocha zvimwe zvinhu zvaanenge achiita zvinhu zvemanga manga zvokuti mumwe wachona anenge achitaka zvokuti asugutsikane kunebonde nemurume wangu munhu ari raita anoita zvese but asugutsikana pakati pakati saka marizi nevakadzi akawandisa.
Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kurambana mumatare edzimhosva dzepamusoro nenyaya dzekusavimbika. Asi nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti zviri kuitika kumashonaland west zvinhu zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.